zvisinei hazvo kuti tava nebond, pane zvinhu zvinoda kugadziriswa kuti imba yavari kuda kuvaka inge ichizogarira, ichirevera kuti iro bhodhi kuya kwarona kwega hakuzvina zvakunonyanya kureva kana pane zvimwe zvinhu zvisingazoitiki.
Zvimwe zvinhu zvamunoreva zvamuri kutaura zvingava zvakaita sei?
Chokutanga sokuti bhodhi racho rinofanira kuwaniswa mukana wekusangana. Bhodhi rapera panga painzi paishaikwa mari yekuti vange vachikwanisa kusangana nenzira yavaifanira kunge vachionana vachidheya zvinenge zvichiitika kuvanhu vakaremara. Chechipiri, bhodhi iri rinofanira kurejesta atingati maorganization evanhu vakaremara, angava matrust, angava maprivate solidarity organization, vanofanira kunge vane rejista iroro. Iko zvino mabhodhi ese anga aripo havasati vakwanisa kuita zvinhu izvozvo. Chechitatu, mutemo wedisabled persons act unotaura iwo kuti panofanira kunge pana director wedisability affairs, zvichizareva kuti kunongefanira kuita department redisability sero kuri kusocial welfare kwachona.
Ko, kana mukatarisa vanhu vadomewa kuti vave mubhodhi iri, munogutsikana navo here?
Ya, tinoona kuti pane vanhu vane kunzwisisa disability kwenguva yakatirebei vashanda, vatingati mudisability sector kwenguva yakareba. Hatina edu dambudziko nemamembers ebhodhi asharwa.
Chamunotarisira kubhodhi dzvara mapiwa iri chingava chinyi changa chisingaitiwe nebhodhi rakanga riripo kudhara?
Tingati dambudziko rinenge richiri pabhodhi. Dambudziko inyaya yekuti bhodhi kuti rikwanise kushanda rinoda kuti hurumende inge ichiritsigira nemari kuti vakwanise kusangana. Rinoda kuti riteererwe parinopanga hurumende mazano. Saka tinotarisira kuti bhodhi iri ritange richizokwanisawo kubatsira kupanga mazano kukurukota. Asi chakakosha ndechekuti bhodhi ringe rina director nedepartment yedisability.
Manga muchida kupiwa bazi rehurumende rakangomirira nyaya dzenyu, makambosvitsa here nyaya iyi kuhurumende uye yakati chinyi?
Tinofungidzira kuti zvatava nebhodhi totangira ipapo, nekuti ndo imwewo nzira yekuti tinge tichisvika kuhurumende.